Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe svondo ndira 27 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu remashandal and central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa kwevashandi mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Vagari vemumisha yechitungwiza neHarare vochema-chema nekuputsiswa kwavanoti vari kuitwa zvivakwa zvavo nemapurisa ekanzuro, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaonekana nemuimbi aive nemukurumbira pasi rose uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi uye aradzikwa kumusha kwake kumadziwa nhasi mudunhu remashandal and central. Mutukudzi uyo akashaya nechitatu chapfuura muHarare ndiye akave muimbi wekutanga kupiwa riremekedzo regamba renyika. Sezvo ranga riri gamba renyika, aradzikwa neriremekedzo rwopfuti dzaridzirwa mudenga. Vamwe vaonekana negamba renyika iri vanosanganisira vaimbi vakasiyana-siyana, makurukota ehurumende, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri, gurukota rezveunyanzi hwezvekuburitswa pamashoko vakazembe-kazembe, gurukota rezvekuburitswa pamashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa pamwe nameya weguta reHarare vaHebert Gomba ndevamwe vevanhu vakwanisa kuonekana naMutukudzi. Asi zvinonzi mauto pamwe nevasori vamboedza zvakare kurambidza vaChamisa kupinda parufu apa, izvo zvinonzi zvazokonzera kuti vanhu vaputse gedhe rekupinda pamusha apa. Mushure mekunge vazokwanisa kupinda mumusha uyu vaChamisa vanonzi havana kupiwa chiremera chekugara kuvanyarikani, izvo zvozoita kuti vange vakamira kusvika urongwa hwose hwapera. Vachitaura kuvanhu vaungana amai Muchinguri Kashiri vati apo vaungana kuradzika pamwe nekupemberera upenyu nenhaka zvasiyiwa negamba iri, vanove mwana weZimbabwe akasimudzira mureza wenyika uye kuve muimbi ane mukurumbira pasi rose, vanhu ngavaremekedze zvakasiyiwa naMutukudzi. Dr. Oliver Mutukudzi vakashaya musi wa23 January 2019 mushure mekunetseka nechirwere cheshuga. Amai Muchinguri vati nhasi varadzika mwana wevhu. Vatiwo kune vamwe vanga kune vamwe Mutukudzi anga ari murume, baba, mukoma, sekuru, sahwira uye mudzidzisi. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiziva Mutukudzi sinezita rekuti Tuku. Amai Muchinguri Kashiri vatendawo kwazvo mabasa akaitwa naMutukudzi apo akanga ari munyarikani wesangano reUNICEF.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe, who distinguished himself as a world acclaimed musician. Dr. Oliver Mutukudzi passed away on 23 January 2019 after a long battle with diabetes. Today we lay to rest a son of the soil, a patriot, an influential Pan-Africanist. To some, he was a husband, a father, a brother, an uncle, a grandpa, Sawira, mentor. We all affectionately called him Tuku.
Mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri vachitaura vari kurufu rwekuradzikwa kwaOliver Mutukudzi kumadziwa. Mutukudzi akagarawo achirwira kuti vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo varemekedzwewo sezvo vachisimudzira mureza wenyika. Ngatinzwei achitaura pane mumwe musangano waakapinda nevamiriri vehurumende.
No, my artist, I am solo paying you.
Yes.
There's nothing you can do. There's nothing you can do. Mr. Arts. That is not about who you are. Saka, to kumbira, this attitude. Attitude, yeni, they have the right attitude. In the name of my arts, I found the MB. No, it's in the way of me, really, I'm sick of what you see. Amen.
Tuku akashaya vene makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa mushure mekunetsekana kwenguva ndefu nechirwere cheshuga. Vanhu vakawanda vakwanisa kunge vachisvika kumadziwa nekuda kwemabhazi atumirwa nehurumende kunge achibatsira kutakura vanhu, pamwe chetewo nevamwe vane makambani avo, kuchitiwo vamwe vanhuwo vanga vachikwanisawo kubatsira vanga vachienda kurufu urwu. Hurumende inonzi yashevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi ava mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende yavakoka kuti vange vachisangana mangwana kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge vashandi ava varamba kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu emadhora yakanga yanzi nehurumende imbovafanwa vabatsira kubva mukukwira kwemitengo yezvinhu. Mazuva 14 akanga aziviswa nevashandi akapera nemusi wechishanu svondo rapera, zvichireva kuti vashandi vaifanirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita nhama Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakandemiri kuti takazivisa hurumende tiisa 14 days notice zekuti tatagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tivaremind kuti ichiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzedu dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichiregai kuzotiti isusu tisakonzeresa sevatungamiriri, nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti dzikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti vakungonotanga nharurano patsva ndosinga kana manga muchifollowa maevent. Takatanga kupa 160 million tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maerano nemaprizes emagoods and services. Vakazodzoka kwatiri zvakare ne 300 million tikaona zvakare taitarisa kuti mari yanga isingazoadresi problemu iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo, isusiwo tichiti tichinokonsulta apex. Apex tichiudza kuti tapuwa 300 million uye vachitarisa mari iyoyo kuti tinozobuda iri mari iyi inopuhwa pamunhu, takaona iri mari shoma zvakare. Apex council ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushina nonge taita meeting ipapo ndopatakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasala 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemiri tichienda mberi ndehwekuti chekutanga Apex Council haisati yadeclare strike. Takangosangana tikawirana kuti kwasala 48 hours. Saka tichavapo mangwana tichienda kunosangana nehurumende kuseni. Taronga zvekuti kuite meeting yeApex Council yatinozoturira zvatinenge tataura kumeeting yeNDC. Musangano iwoyo weApex Council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuNDC uchishandisawo wisdom mafungiro awo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvazvinge zvabuda muApex Council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nemuzvinenge.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchitungwiza neHarare vari kunyunyuta nekuputiswa kunonzi kuri kuitwa vagari zvimwe zvivakwa zvavo zvakafanana nematakshop pasi pechirongwa chitsva chekuchenesa guta icho chinonzi chiri kutungamirwa nemapurisa ekanzuru, mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sachigaro wesangano revagari vemisha yechitungwiza nemanyame rechitungwiza nemanyame Rural Residents Association vamavelas Kumalo vanoti vagari vari kupiwa maminitsi makumi matatu chete ekuti vaputse vega zvivakwa zvavo vachityisidzirwa kunzi vakatsaputsa vaizotorerwa matanho nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuro aya kana wokumapurisa pamwe nemauto. Ngatinzwei hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Kutsungwiza ndokwakatangira nyaya yezvivakwa zvakaputswa izvi. Kanzuru yakatenderera pamwe chete nemapurisa ezrp nemauto inga akapakata magidhi avo vachipa vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo nguva inokwana kuita 30 minutes kuti vaputsa zvivakwa zvavo vega.
Saka vagari vakatambira sei chiitiko ichi? Vakaputsa here zvivakwa zvavo?
Vagari nenyaya iri kuitika nekurohwa kwekutsika vanhu muchitungwiza vakabatwa nekutya kukuru, uye mauto aitaura kuti anenge asina kuputsa chivakwa chake aizowana mutongo wakaomarara. Saka vanhu kuburikidza nekutya ikoko vakabva vangotangawo kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi takachitambira nenyunyuto izere zvakare zvichitishungurudza kuti munyika isina mabasa kudai, zvinhu zvakaoma kudai, hurumende pane kuti ionewo chaingaitire kuti vanhu vawane kugara kwakanaka. Hurumende yeZANU-PF takatokatsa mazwa nekuona ichitoda kuti vanhu vapinde mumatambudziko akakura kupfuura avainawo pari zvino.
Asi ihurumende here yakaita matanha kana kuti ikanzuru vakumara?
Tichinzwa kutaura kuri kuita vagomba vanova ivo mukuru weguta reHarare vari kutiwo havana resolution yavainayo ine chekuita nekupfunzwa kwezvivakwa izvi. Kusitungwizawo zvakare pane makanzelazi atakataurawo navo vachiratidzawo kuti vaitopatyamadzika pane zvaiitika izvi.
Saka mune matanho amuchatorawo here ekubatsira vagari ivava?
Hongu matanho tinawo izvozvi tiri musisi rekuti tinyore gwaro ratiri kuendesa svondo irori ratatanga nhasi kuparlament. Tiri kuendesa zvakare gwaro irori kuchitungwiza municipality, city of Harare, minister of small and medium enterprises neminister of local government kuti vange vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei, uye zvakarewo tiri kukurudzirawo kuti mastakeholders iyaya atataura nezvavo vange vanoitawo nhaurirano vagare pasi vaonesanewo kuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Vanga vari vamavelas Kumalo vane vesachigaro wesangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro varamba kurudziro yedzimwe nyika yekuti vashevedzere zvakare sarudzo itsva apo matambudziko mune zvematongerwo enyika munyika mavo ari kuwedzera mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa azviti ndiye akafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Vakuru muhurumende yeBrazil vamisa urongwa hwekutsvaga mazana evanhu vachiri kushayikwa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera kutsemuka kwerimwe dhamu iro rekutyirwa kuti rinogona kutsemuka zvakare. Iye zvino tomboenda kuna tanonoka wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka hwande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tatipa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Tarambire kuberekwa ndendi Evans Bangira. I think the apostle of a church called Living in Victory International Church. Ni maakembizi batati yekutanga ya shiriku bolo kipiri ili kudombo shava kumuheri ya inenzi mungate village ni ina ya shiriku showground village I served in ministry kwa makore ane itaiwa as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Muneva ni wakawanda zakadini church name
kusanganurebile kudombo shava nivanga anoshika above 350 kuborodo nivanga anoshika 50 uweza kari kusanganure showground we've got about 70 members.
Harisi basa rakawanda ere iro riramuru kutawa
ibasa rakawanda chaizi nisiki ibasa rino sanganisika upenyu elani rani varunga wakapa upenyu wavo muma wako amari kutiva gofudwa rino sanganisika shaka nyanya matambu jika ano sangana nevani mkurara makwavo kone daily basis. Kati mwari unetipanyasa harisi basa rimunu mwecheti ibasa rilani mwari wakasia na sia na gari minzi mbezeni batine shanda nao.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakasvika pashoko raMwari zvamunoona sezvinorehwa mushoko kubhukura ichitodo mozis wakatuwa wakaruma nzeve nakuzara vati jetro wakanzi wakaita basa iri woga uri woga zvinokuremera kaga varume vane mweya wamwari varipo sezvembe vagokubatsira mubasa iri ende naizvozvo mukereke yedu ndochidadonzera tinaro pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rireruke.
Mava nemakore muchiita basa iri, chii chinokufadzai pabasa ramuri kuita?
Chikuru chandakaona chinoneta panhau idzi dzeutendere ndechekuti vanhu vakwanise kurarama maringe neshoko, uyezve vakwanise kuva vakatsika mapoka avo muna Kristu zichienderanawo nematambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Some of the challenges, especially you see, to the pastor community are underprivileged. Saka, kuyonza kuti munhu abude muna izvozvo achiramba akatarisana naKristu idambudziko hombe rinotoda kuramba richitsinirwa pamunhu kuti munhu agosvika pakuzvimirira oga. Ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo. Asi zvikuru tinotifadza kuona vanhu ivavo vachisvika panzvimboyo yekuve self-emancipated kana kuti independent vachizvimirira voga vakatsika matimba avo muna Kristu.
Munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda?
Kana tichitarisa nhau yechikristu, chikristu is a state that is based on belief, kutenda muna Mwari asingaoneki. And zvikuru sei kuramba takamirira tichitarisira kudzoka kwavo. Saka munoona kuti kana zvinhinga mupini zvakasiyana-siyana zvakasimuka kudzokera kumashure kunowanda. Ndo madambudziko arimo muchikristu. But tinongotenda kuti as we keep encouraging people, they remain connected to that faith. Sezvo tiri chiriko chemweya.
Pane mashoko amungada kutaurira vateereri vedu?
Tinofanirwa kuramba takatsika panhoo yekutenda muna Mwari. And even as the body of believers, munoona kuti Pauro uchinyora unonyora kuti Mwari vai even mukereke venyu mapinda there are wolves that have entered into the church. Saka the believer needs to be vigilant. Anoda kuramba akavhura madziso, anoda kuramba akavhura nzeve achitarisa, achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipe chaipo here. Nekuti munguva yedu especially on the African continent, Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko raMwari, cheshoko raKristu, vasina kuinfluenswa nemaoutside vices akasiyana-siyana. That is the last word that I educate. And that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira ve Living in Victory International Church muHarare. Tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndimutanonoka wande ndiri kuWashington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru tanonoka. Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga achitarisa muchirongwa chevechidiki, uko aita hurukuro nevechidiki vakasiyana-siyana pamusoro pamushakabvu Oliver Tuko Mutokodzi, uyo aradzikwa nhasi.
Ndazonerekurira tesiya pano watakunokushira tiyani watungamira tiyani wafunganna tichenesera nzira.
Sazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi ndiri kuuya tiine kusurukirwa nekurasikirwa negamba rezvemimanzi Dr. Oliver Tuku Samanyanga Mutukudzi, avo vakazorora. Asi ndanga ndichitaura nevakawanda vechidiki vari kusimukira nevakasimuka munyaya dzezvemimanzi vachiti vakabatsirwa zvakanyanya navamutukudzi mazuva avo panyika vari vapenyu. Ndaita hurukuro nevaviri vatatu vana vechidiki ndatoshaiwa nguva ingadai ndataura nevakati wandei tichinzwawo kuti zvii zvavakadzidza mashoko avo ndekuti kudii pamusoro peupenyu waOliver Mutukudzi.
Ndati mangwana ndichazobopavo chika ndirimira ndinozogutsaini.
Makadi vateereri, zita rangu ndinonzi kuchinei chatsama. Tiri kunzwa kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa kutaitwa naDr. Oliver Mutukudzi. Dr. Mutukudzi, ini hangu vakandidzidzisa kunyora nziyo dzine udzamu dzine chirevo. Dr. Mutukudzi vaitikana vachimba nziyo dzerudo waimutswa kudzamirwa, kunyange usiri murudo wainzwa kunge uri murudo. Kana vari kuimba nziyo dzekunyaradza waibva wanzwa kunyaradzwa pachokwadi. Tinoti zororai murugare Dr. Oliver Mutukudzi, makaita basa nekutisira nhaka yekuimba nekutidzidzisa kugara murunyararo nevamwe. Mwarave nemi nekusingaperi.
Chiro nechiro chinonguva yacho, ndokusaka chisingaperi.
Makadi muri yeZimbabwe, ndinoitwa Vimba Izimoto, ndinengairi dzambira kuBen Rava Mutukudzi. Ndinoda kungoti vazorore murugare tichiri pakubatikana, asi tinocelebrata upenyu hwavo somunhu akatipa rairidzo yakasimba sevanhu vaishanda navo. Nhasi tiri zvatiri nokuda kwemashoko avo vaMutukudzi. Tinoti zororai murugare.
Zita rangu ndinoitwa Giri Tait, uri kwa Tait Family. Tinotenda Nzou nekuva baba vangu, shamwari yangu, in my mind.
Ndifambe kudai kuenda mberi maikwe ndotsoka zvureka
kududuza kududuza usvike mberi kududuza kududuza kudzokera shure
handizive kuchitswa ende.
Zita rangu ndonzi Chendai Chimombe, ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimombe, uye ndiri muimbi zvekare wechidzimai. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekusiiwa kwataitwa navaMutukudzi. Kwandiri ndibaba, nekuti munhu akashanda zvakanaka zvikuru nababa vangu vachiri vapenyu, vakaita songu yavo inonzi Inini Newe.
Naiwayo mashoko amadzadiwa nhasi togumira pano. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mosara muchiteerera kambo kava Mutukudzi.
Ndanzanere kurira
tasiya
pano watakunokushira
watakundokudiyani
watungamira diyani wafunganwa tichenesera nzira hazvitetsembe nyama tinotitsimba pakati pehana chokuita pano apana kungomira mhere yamangwana munotifudzire napanorwatsamo munotifudzire Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Somatora mukoma matora mtazi yenama nitaigona Nisozi yanda chie manjasata kunga Tumira ingi roze nitonta kura Iri ngozi taipaita atana ngura Iri njozi yangi kurira amainda gura Diyani ya chandira ira Hama za petro masaira.
Tinoti kuna Oliver Tukumutukudzi, unga uchizorora murugare nerunyararo wanga uchikurudzira kune momo yeZimbabwe nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika, Oliver Tukumutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu ramashonaland central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Só com isso.